apana chinoshamisira nekuti vana vachodhilawo nehurumende isiri pamutemo. Hurumende inogara ichiita zvinhu zviri kunze kwomutemo. Hurumende yagara ichishanda nemaorganizations akafanana nezvimaorganizations zvana Bafo Angoma woGhana, zvimaorganizations zvana Ari Ben Menashe, zvimaorganizations zvinana Nikuvhu kuita zvinhu zvisina maturo. Asi chinhu chinodiwa chiri chokungoti iye hurumende itevedzere mutemo, ikoshese kodzero dzevana veZimbabwe, iite zvinhu zvayo zvejekerere, isaita zvinhu zvechitsotsi. Saka zvaitika zvazvitishamisi nokuti ndomabasa eZANU.
Zvii zvingaitwe nehurumende yeZANU PF kuti zvirango izvi zvinge zvichibviswa panze pekubhadhara vanhu mari dzakawanda kudai?
VaMugabe vanofanira kungoziva kuti munhu wenyama, ende munhu wega wega wanyama anozvarwa namai nababa ane nguva yake panyika. Saka zvakadaro, VaMugabe vanofanira kutevedzera mutemo wenyika yeZimbabwe, vanofanira kutevedzera zvido zvevana veZimbabwe. Vanofanira kudzidza kubva muhistori yekutonga kwaita vana Smith, kutonga kwaita hurumende dzehumbimbindoga, hurumende dzevapambefu, kuti vaitisa hatibviri hatigoni vachibira maelectioni vachiponda vanhu kusvika VaMugabe nevamwe vavo vazoenda kuhondo. VaMugabe ngavarespekte zvido zvevana veZimbabwe, ngavarespekte kuti kana sarudzo dzichiitwa dziitwe sarudzo chaidzo dzine zvadzinoreva. Hakuna matakanana nemahumbwe akaitwa musarudzo dzapera muna July.